World Health Organization inoti Zimbabwe imwe yenyika gumi nenhatu chete muAfrica dzakwanisa kubaya zvizvarwa zvadzo zvinosvika zvikamu gumi kubva muzana mwedzi uno usati wapera sedonzvo resangano iri. Kusvika nemugovera, Zimbabwe yanga yabaya nhomba vanhu vanosvika zvikamu gumi nezvitatu kubva muzana kana kuti 13%. Mukuru anoona nezvekurwisa COVID-19 munyika, Dr. Agnes Mahomva, vanoti vane manyukunyuku kunzwa kuti Zimbabwe ndeimwe nyika yazadzikisa zviri kutarisirwa.
Isi muZimbabwe tiri kuudzwa kufara chaizvo manyukunyuku kana tichinzwa kuti WHO kana kuti World Health Organization vari kuti iwo Zimbabwe ndiyo nyika imwe yeshoma shoma muno muAfrica yagona kupfuura target yavo ye 10%. WHO yakataura kuti vanga vachikarira kuti nyika dzose dzinge dzapfuura 10% pakupera kwemwedzi uno September maererano nekubaya vanhu nhomba yeCOVID-19. Isu Zimbabwe takatopfuura iyoyo, tiri kutoramba tichienderera pamberi zvakanyanya, saka tiri kunzwa kufara nekuti wadii watirekogonaizawo. Asi kamuri yeZimbabwe nevamwe wese, toda kukutondedzerai kuti hakusi kungosvika 10% kwetiri kuda, isu takangonangana ne 60% iya yatinoti chagona kuti tinge tiine herd immunity.
Amai Mahova vanoti izvi zvakakwanisika nekuda kwehurumende yakazvipira kuunza nhomba dzakawanda munyika pamwe nekudzidzisa vanhu zvakanakira kubayiwa nhomba.
Tinoti isu tagona kusvika pakupfuura 10% iyo nekuti takatanga muna February takazvipira sehurumende kuti hapana kudzoka kumashure. Tinofanira kuti tishande nesimba tione kuti mavaccine aripo here, tione kuti vanhu vataurirwawo here, aya anonzi macampaign nekuinforma vanhu kuti mavaccine anobatsira chii.
Mumwe chiremba anoshanda akazvimirira uye ari mumiriri wechinhoyi muparamende, Dr. Peter Matarutse vebato MDC Alliance, vanoti senyika Zimbabwe inogona kuwedzera uwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba kana vana vechikoro vakabayiwa nhomba sezvo vari panjodzi huru muzvikoro.
Tinonyatsoona kuti munyika medu vanhu vakawanda, vanhu vadiki, vakuru vashomashoma. Saka tikangochinja mutemo wedu kana kuti polisi yedu kati vanhu vari pasi pe18 toti hedu kusvika kubva vakara pa16 vari pa14 years vabayiwe, vari kuchikoroesa vabayiwe, zvinotiira nyore kusvika patageti yedu ye60%.
Dzimwe nyika dzabaya nhomba kudarika Zimbabwe dzinosanganisa Seychelles iyo iri pamusoro ichiteverwa neMauritius, Morocco, Tunisia, Comoros, Cape Verde, Eswatini neLesotho. Zvichakadaro, bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vana vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere kubva zvatatanga kupararira pazviuru zvina nemazana mashanu ane makumi matanhatu nezvinomwe kana kuti 4567. Vamwe vanhu zana nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare, izvo zvasvitsa vanhu vabatwa nechirwere ichi pazviuru zana nemakumi maviri nezvisere nemazana mapfumbamwe ane makumi matatu nezvisere kana kuti 128938. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vange vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi mana nezvipfumbamwe zvine makumi maviri nezvishanu kana kuti 2,949,025. Vabayiwa nhomba dzose dziri mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru makumi matatu nezvishanu zvine mazana matatu ane makumi mapfumbamwe nemashanu kana kuti 2,065,395. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.